Couch I love again. Couch I love again. 99 You're steezy. Ndaka pupa ne hasha. Ndiri kupoila ne hasha. Mkaiti zvakadaro kuna fifi wangu. My down defeat is a here. Uchilikisa mkati wangu we. Ndikutaka muna akangulikisa. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. My down defeat is a here. Uchilikisa mkati wangu we. Ndikutaka muna akangulikisa. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. Iye ngasungwe. Kana maifunga kuti ni handichamuda, ndakutowedzera kumuda. Ndakutobvisa matsiru nemhou. Zvese nenyanga dzenzou. Zvisinei ambuya vangu be strong. Be strong. Aka kanenge ka ex-carry pita. Dika kapatitula kwa rikita. My down defeat is a here. Uchilikisa mkati wangu we. Ndikutaka muna akangulikisa. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. My down defeat is a here. Uchilikisa mkati wangu we. Ndikutaka muna akangulikisa. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. Munhu iye ngasungwe. Ndiri kumutaka kumutaka. Iye ngasungwe. Uchilikisa mkati wangu we. Munhu iye ngasungwe. Unu iye ngasungwe.